Tizila kutola mbuwa Pane chumachete chinoda mukari wa basi Chimwari fani ya si ukajisha iranya Unopeza upenyu weze ama mudikani Ujituka sumare kupere kwa Chinozi kusaru za shamwari Chinona kuchenjere kwa mamwe waka parazi wa zima Kuziki za mabasa kupesa niswa neama Mfumuru wa majiri mamwe na zimari mamuji Kemuda kwe shamwari Niko kutoka shamwari Akusiku mboti chera kutenge na doro Kate shamwari kukubozu chombesa Ano tenga doro mari ya chowano iwanebi Nimwezu watsuro icharo wane kwezira Unafira mcheri haima tona mbuwae Akusaru za shamwari Wazaru za umbeni wakanaga Mshamwari zana nezimbe simbarasi unongo watara Unapawo chikama nebu wa mwaji kama mbe Your friend it determines your destiny Don't you waste your time on confused
Azinga kone kumisa tzimba
Shamwari Shamwari Shamwari, Shamwari, apana chinonetsa kutsvaga sechamwari. Iko kutsvaga Shamwari, hakudi kutsvaga katsvagiro katinoita mashanje. Zvirinani kunzi nevanhu unotsvinya, uchitamba wega pane kutamba nemunhu asina metulawo kulanga. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga sechamwari. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga sechamwari. We'll be right back.
Thank you.